manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 2023 makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mamwe masangano akazvimirira oga anoti Zimbabwe haikwanise kuita sarudzo dzakachena nemamiriro akaita zvino. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa wovhura kirinika yeCaudry Park yakavakwa nekambani yekuBritain nechikwereti kubva kuhurumende yenyika iyi kunyange hazvo vamwe muhurumende yavo vasiri kutaura kwakabhamari iyi Dare repamusorosoro reSupreme Court roenderera mberi nekuzeya nyaya yenhengo 12 dzebato rinopikisa reCCC dziri kuda kurambidzwa kukwikwidza musarudzo dzenhengo dzedare reParamende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano Re-Crisis in Zimbabwe Coalition rabatana nemamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu ari kuti zviri pachena kuti sarudzo dzichaitwa muZimbabwe musi wa 23 nyamavhuvhu dzinenge dzisina kuchena nekuda kwekumbunyikidzwa kwevanopikisa nezvimwe. Mutoriri wenhau Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti vanotyira kuti zvakaitika muna 2018 apo mauto akauraya vanhu vatanhatu zvinogona kuitika zvakare nekuti hapana chashanduka pamaitirwo esarudzo.
Tinotya zvakanyanya kuti kana mauto edu akaramba asina kubviswa mupolitics yeZimbabwe kana bakaita kusawirirana pamaelections ari kuuya tinotyira kuti upenyu hwevanhu ungarambe huchirasi.
Zvimwe zvakadomwa necommission iyi yaitungamirwa nevaimbove mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaKalema Moshande ndezvekuti hurumende iise hwaro hwekuti nyika iite sarudzo dzakajeka kuremekedza kodzero dzevanhu kuranga mauto akauraya vanhu pamwe nekuona kuti mauto haapindire munyaya dzematongerwo enyika. Mukuru wesangano reHeal Zimbabwe Trust vaRashid Mahia vati kusazadzikiswa kwezvakakurudzirwa zvinogona kukonzera bongozozo.
Nyaya yekuti mapurisa mauto ngaabude munyaya dzematongerwo enyika. Vagare kumabaraki ndo nyaya yatinonyanya emphasize se civil society.
Izvi zvatsinirwa na Bishop Anselmo Magaya vekereke yeZimbabwe Divine Destiny.
Zvinhu izvi zvakaitika 5 years ago kuurayiwa kwevanhu kanga vari mumastreets zvisati zvagadziriswa nekuti likelihood yokudzokororwa kwezvakamboitika zvisina kugadziriswa likelihood yekudzokororwa kwezvinhu izvozvo izere.
Ama yemwe akaurayiwa musi wa 1 nyamavhuvhu vaGavin Dean Charles Damien uyo atikusakumbira regerero kana kusaripwa kwavakaitwa nehurumende kunoratidza kuti kushaya hanya kwehurumende kuti munyika muve nekugadzikana. Asi munyori mubazi rezvemutemo amai Virginia Mabhiza vanoti hurumende yakatotanga kuri pamhuri dzine hama dzakafa pamwe nekutevedza zvimwe zviga zvakatarwa neMushande Commission. Asi vakafanira kubata chigaro chemukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vati havazive kuti ndiani akaripwa nehurumende. Vamahiya vati hurumende inofanira kuita nhauriro nemapata anopikisa masangano anoshanda akazvimirira nevedzisvondo kuti nyika iite sarudzo dzakachena vachiti kuda kumiswa kwenhengo ZCCC 12 kuvulawayo uye vaive gurukota vaSevia Kasukwere kunosvibisa sarudzo. Mutauri weCCC Muzvare Fadzai Mahere vati bato ravo riri kutora matanho ese avanokwanisa kuti vatsigiri vavo vasarudze vanhu vavanoda.
ichashandisa matano ose ari available constitutionally zvichienderana nemutemo kutione kuti vamiririri vakasarudzwa nevanhu kuti vamirire CCC vanoenda pabaya
vakafanobada chinzvimbo chemushandi mukuru muchikamu chekuburitswa kwemashoko mubato rezanu PF vafarai marapira vati pakavandudzwa mitemo yakawanda kubva zvakaitika sarudzo dza 2018 uye havatarisiri kuti pachaitika mhirizhonga
vamunangagwa vataura ivo kuti gore rino ngatitei runyararo ngativotei tine runyararo tiri nerudo tichiziva kuti kusaufunga zvimwe chete hakuti kuvengana iri ndoshoko ratinongotaurira ivo vanopikisa nemhuri yese yezimbabwe
zvichakadai Zimbabwe Electoral Commission ZEC yaburitsa nzvimbo zviuru gumi nezviviri nemazana matatu nemakumi manomwe dzichavhoterwa pasarudzo dzemusi wa 23 mwedzi uno. Muchiziviso chayo ZEC yati nzvimbo idzi dzichavhurwa na 7 mangwanani kusvika na 7 manheru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mutungamiri webato rinopikisa RCCC vaNelson Chamisa nasi vanga vachiita musangano kubuhera panguva iyo dare reSupreme Court range richizeyawo nyaya yenhengo dzebato ravo gumi nembiri dzakarambidzwa kukwikidza musarudzo nedare repamusoro reHigh Court dzichinzi dzakanonoka kusvitsa mapepa adzo kudare reNomination Court. Mukuziya nezvemusangano wavachamisa, tabata vakafanobata chigaro chemurongi wemabasa mubato iri vaAmos Chibaya.
Nasi president yevanhu baba vachamisa vanga takatiri kubhuyera kwagaza kwakune zviuru nezvinhu zvevanhu zvaungana kubva kumatirimana ebhuyera. Tabva ipapo tikaenda kurisape kunonzi kumakori kwakune zviuru nezvinhu zvevanhu zvanga zvakawanda ipapo. Vachisangana nemutungamiri wenyika vanga vachivatsanangurira kuti ndezvipi zvakatirwa nevezimbabwe zvavanenge vapinda muhurumende musi wa 24 august gore rino.
Ndezvipi zvavanga vachivavimbisa?
Zvimwe zvezvii zvavakataura nezvazvo ndezvekuti izvo pavanopinda muhurumende vana epuraimari kubva gore rangu grade 7 vatanga vachienda mahara apo vabereki vanenge vachigadzirira mari yekuenda kusekondari. Zvimwe zvinhu zvavataura nezvazvo inyaya yekuti iyo vatapa varimi vedu vekumapurazi matitle deeds. Zvimwe zvinhu zvataura nezvazvo zvakare ndezvekuti mapatinas edu vari kuita muzanimire pakuti vaone muzanigere vatanga vachidya vagere pasi pehurumende yavatamisa uye kuti vanhu vezimbabwe vatanga vatora mari inotenga.
Asi izvi vanozvikwanisa sei? Mari yacho inenge ichibva kupi yekupa vanhu zvekushandisa kuminda uko uyewo kupa vari pamudyandigere mari inobva kupi mari yacho?
Kana Zimbabwe mukoma wangu ine uchi nemukaka dambudziko kuti iri Zimbabwe iri kudyiwa nevashoma kuvazhinji vadyiwanhu kwezvezvironda mukatarira gore rinori pane nyaya yakabuda paojazira mukoma wangu nyaya yemabhiriyoni nebhiriyoni angatidinda kuita mabhiriyoni mafia mari iyoyo ikashanda muno munyika patira zvava zvezimbabwe mari izere akuti iri zvamashomo.
Misangano yenyu yafamba zvakanaka, haina kuda kumbokanganiswa?
Haiwa, hapanisa kukanganiswa sekuma zvakanaka vaadhiresa pakasangana vanhu vanhu vakanza matyo emukuru.
Saka muchibva ikoko muri kuenda kupi mangwana?
Mangwana titange tiri kunyanga tabva kunanga tozouya pahuna kumutasa.
Vakafanobata chigaro chemurongi wemabasa mubato reCCC vaAmos Chibaya vari parunare kubuhera.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa 23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai pafacebook page yevoa Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau zedu.
Muchungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nasi vanga vari ku Caudry Park mu Bulawayo uko vaita musangano nevatsigiri vavo kunyangwe parikuita mutauro mukuru pakuvakwa kwekirinika munzvimbo iyi nechikwereti chakapiwa hurumende nenyika yeBritain. Asi bato reZANU-PF rinonzi nevanopikisa rave kushandisa kuvakwa kwekirinika iri sezvinhu zvakaitwa nevari kukwikwidza munharaunda iyi vamuturi Ncube. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
VaMnangagwa sechave chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga vabva vavhura kirinika yeCaudry Park Health Service Center yakavakwa nechikwereti kubva kuBritain asi vachiudza vanhu kuti aya mabasa ehurumende yavo.
Namda who opens a clinic somewhere around here, state of the art here in Caudry Park, we shall build 30 of those. That was numbered. The first one we built in Harare. The second one is here. We are going to build another 28 clinics of that nature throughout the country.
Ataura akamirira muzinda weBritain muHarare asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti vakatoburitsa kare mashoko kuvatori venhau vachitaura kuti vainge vapa hurumende yeZimbabwe chikwereti chemari inosvika mamiriyoni mazana maviri kana kuti $200 million yekuvaka makirinika makumi matatu uye chimwe chakatovakwa kuStone Ridge muHarare. Kambani yekuBritain yeNMS Infrastructure Limited ndiyo iri kuvaka makirinika aya. VaMnangagwa vakapiwawo maambulensi makumi mana neBritain asi vaMnangagwa havana kubudisa izvi pachena mumashoko avo. Dr Henry Madzorera vakambove gurukota rezveutano variwo nhengo yebato reTriple C vati hapana chekuti hurumende ingazvirova dunduru nacho kunyanya munyaya dzezveutano.
Midhuri yega hachisi chinhu chokuti tingacelebrate tigotoungana tichipembera tichirova maoko kuti pane chaitwa nehurumende. Kwete, mudhuri haisiyo inorapa. Zvinhu zvinofanira kuigadziriswa nehurumende zvadzokera shure inyaya yemahealthcare workers. Mahealthcare workers ndiyo yatingati pachirungu the goose that lays the golden egg. Iroro goose iroro kana risingafidhiwe risingachengetwe zvakanaka golden egg haribudi. Healthcare haibudi kana madhokota, manesi nemamwe mahealthcare workers asiri kuchengetwa zvakanaka, maconditions of service avo asiri right.
VaMnangagwa vati vari kuda kuti Bulawayo yodzokere pamakare pekuti ndiyo yaive muzinda wemaindustry.
We used to say ko Bulawayo kwanti tuziyatimu. Under the Second Republic, we have comprehensive plans to revitalize Bulawayo as our country's industrial hub.
Panyaya yekudyidzana nedzimwe nyika, vaMnangagwa vakabva kumusangano kuRussia mazuva mashoma apfuura vati hurumende yavo inoramba ichiwirirana nenyika dzakabatsira Zimbabwe kuti iwane kuzvitonga kuzere. Vati hurumende yavo haitsvagi kuvengana nedzimwe nyika asi vatiwo vakakoka vaongorori vesarudzo kubva kunyika dzemubatanidzwa weEuropean Union vakasiya nyika dzavasina kudoma nemazita dzavati dzinogara dzichitarisa Zimbabwe nemaziso asingaone chakanaka. Asi mutungamiri webato rinopikisa reTriple C vaNelson Chamisa vakati Zimbabwe haifanirwa kuita kunge chimbwasungata cheRussia ichitsigira kupambwa kwedzimwe nyika sezvakaitwa Ukraine neRussia. VaMnangagwa vakurudzira veruzhinji kuti vaite sarudzo murunyararo. VaVincent Chakunda, mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro zvebudiriro, vati semaonero avo Zimbabwe yaifanirwa kubvuma kuti vose vanoda kuuya kuzoongorora sarudzo vauye sezvo pasina chekuvanza. VaMnangagwa avo vari kuenderera mberi nekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzichaitwa mwedzi uno vari kutarisirwa kuvhura chiteshi chemagetsi kuhange mangwana. Vamwe vaongorori vezvematongerwo enyika vanoti vanoona pachaita makwikwi akasimba pakati pavaMnangagwa navachamisa veTriple C avo vari mushishiwo kutsvaga rutsigiro munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Zimbabwe nasi yaparura gwaro rekupinda nekubuda kwevanhu munyika vachishanya kana kuzoshanda kana kuti migration policy. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachiparura gwaro nhasi muHarare, gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe vati Zimbabwe yanga isina hwaro hunotaura mabatirwo anoitwa vanopinda nevanobuda munyika.
Tingachikoshandisa mapolisa hangu siyana-siyana, asi tinotarisirwa nedzimwe nyika dzose kuti tinge tiri tine polisi yakaita siyataita nhasi inotibatsira zvakawanda pane zvinhu zvinotarisirwa mabatirwo anoitwa vanhu vanopinda nevanobuda munyika vatingati mamigrants kana maimmigrants pane zvakawanda zvinotarisirwa vane kodzero dzavo
vawedzero vachiti urongwa hunoratidzawo kushandiswa kuchange kuchiitwa umisha nehumetura wechizvino-zvino kana kuti ICT vachiti izvi zvichaderedza uhuri pamabhodha
hwaro ihwoyo unoita zvakare kuti vashandise tekinoloji zvirimo vachashandisa tekinoloji yandaachitaura paya kuti online border management system tichaita kuti kana vanhu vachipinda pave necorruption shoma nekuti zvirwere zvazvo nemagezi aro pakombyuta mavhiza akuapuraiwa pakombyuta hapana pauchasangana nemunhu anokuti ndipe zvakati
izvi zvatsigirwa navagibson nyika dzinovati
kuunzwa kweumizha wechizvino zvino kwakakosha mukupedza uori nokuti tinenge tabvisa vanhu vanonge vachitambira mapepa nekuti zvinhu zvese zvinenge zvaiswa mumuchina
vakazembe vatiwo urongwa huchabatsira kuvandudza mavhiza anopiwa nenyika
polisi yakuvapa mukana wekuchitarisa kuti komagwara anodiwa nevanhu vanenge vachiuya kuzeta zvakasiyana siyana hakanonge akafanana pari zvino mitemo yedu inoti pane mavhiza anopiwa asi mukatarisa kune dzimwe nyika kune vhiza rinonzi research kune vhiza revanhu vakuda kuzoita bhizinesi kune vhiza vanhu varikuzoshanya ende mavhiza evanhu vanoya kuzita bhizinesi vanofanira kusiyana siyana kune vamwe vanhu vanenge vaine mari yekuti vanenge vane investment yakakura yekuti hawo tiri kuramba chivashusha hasi mangwana mangwana vanzi uyaene zvakati mangwana mangwana uyaene zvakati kune vanhu vakadaro kuti tikangovapa pamwe chete vhiza rimwe chete ndokuda kuvashandira kana kumakore mashanu zvakutika kune dzimwe nyika
vachitaurawo pachiitiko chanhasi mushandi mukuru muchikamu chekushanyirwa kwenyika kana kuti immigration amai respect gono vati waro huchachengetedza vanobuda nevanopinda munyika
tichitarisira nyaya dzakaita sekusokuhwanisa maskills atinokwanisa kuwana from maforeigners at the same time we are trying by all means kuti vanhu vese vanobuda muno munyika tinge tichishanda pamwe chete nevanhu velebha vakwanise kuwana vanowana mabasa anoenderana navo and vawane mari inoenderana navo
vatiwo hwaro hu huchabatsirawo kuderedza nyaya dzekumbunyikidzwa kwevanhu vachiguma vobatwa senhapwa kana kuti human trafficking nyanzvi munyaya dzekubuda nekupinda munyika vachishanda nebandiko reUnited Nations reInternational Organization for Migration IOM vatapiwa mucheri vati waro hwakakusha sezvo zvichibatsira mukuti vanhu vafambe zvakarongeka uye kudzivirira kubiwa kwevanhu
taura zvelebha zvekushanda vataurwa zvemadiaspora vataurwa zvevashanyi vamwe chimwe icho mufamba kwavo zvine oda zviri sefu uye zvine dhigniti mufamba kwavo vachiuya kuzimbabwe nekuda kwavo nyaya hombe iri pakuda kudzivirira matambudziko anosanganisira zvinonzi smuggling of persons kana trafficking of persons kubiwa kwevanhu kana vachifamba
vaonias moyo mumwe mugari wemuharare vati chakakosha munyika kuona kuti urongwa uhu hwaitwa uye hwabudirira zimbabwe national migration policy yabatanidzawo diaspora policy yakaitwa muna 2016 pamwe nenational labour migration policy yakaitwa muna 2021 waro huri kutarisirwa kubatanidza nyaya dzekufamba nebudiriro yenyika ndakamirira studio 7 muharare ndini rutendo mawere
Raimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vave kupomerwa dzimwe mhosva ina dzine chekuita nekuda kwavo kurambira pachigaro vachiti sarudzo dzemutungamiri wenyika dzainge dzabirirwa nemutungamiri wenyika pari zvino vaJoe Biden. Asi vaTrump vanonzi vaiita izvi pasina umbowo hwakati tsvikiti. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Massey vanoti zviri kuitika muAmerica zvinoratidza kuti mune utongi hwejekerere uye zviri kuratidza kuti nyika iyi inokoshesa mutemo zvisina kuti pasingatariswi kuti wabuda mbamani. Vativo nyika dzemuAfrica dzine zvakawanda zvekudzidza pane zviri kuitika izvi. Tatinzwe hurukuro ya baita na Marvelous Mkanganya uye we Studio 7.
Ende tunuwa tuwa Trump wa karawa ni zingwe mwoswa zao za warupumi watu kita zikare mumatare. Ende ii ya warupumi rai yokuda kukanganisa tingati my elections kana my election result kana kufisa. Urumende yangea kanzwani wa New America ingawa iri yonyaya ya kasimba kufura zingwe zisi za warupumi.
Tinuona iwo wa Trump varikuramba vachiti jiriku itika izi kueza kushibisa sarabo kuitra kuti vasapinde musarudzo dzemutungamiri wenyika dzichauya muno muAmerica. Munoona sezvo vari kutaura izvi.
Vane right yatingati right yavo yokutaura izvozvo kana vachiona sekunge vari kunzi pachirungu vari kupersecutwa because of kunzi vasapinde musarudzo dziri kuya gore rinouya. But tinoona kuti izvo zvavari kupomerwa zvakare zvinhu zvatisiyo zvatikati zviri in the public eye. Tinoziva kuti pavakadyiwa ana Biden makura pura vanhu vakamukira yatingati Congress kana tingati hurumende paenda kufinalize maresults and pane vanhu vakawanda zvekare vakasungwa nenyaya iyi vachipomerwa kuti vaidawo zvekare kuda kuvhiringidza hurumende kana kuti macapital kukaonekwa kwachiti apa yatingati mbiri shonga. Saka zvinhu zvokuti izvi vangava vachitaurawo kuti kuda vada kukanganiswa kuda kupinda musarudzo but zvinhu zvakakonzereswa nemashoko angava taura.
Tinoona kuti Zimbabwe yakatarisana nesarudzo musi wa 23 mwedzi uno. Pane zvingadzidzwawo here neZimbabwe pane zvatiri kuona zviri kuitika imo muno muAmerica?
Zvakawanda zvatinoona ngadzidzwe neZimbabwe uyezve nedzimwe nyikawo zvikati dziri kudevelopa because apa tikuona kuti hurumende yeAmerica haisi kunyanya kuda kutageta hayo yatingati maindividuals but iri kuprotekta yatingati mainstitutions. Panyaya yaDonald Trump tinoona kuti inyaya yatingati isina kana kuti bato raivi kuti yakarerekera but inyaya yekuda kuprotekta sekta yatingati the fundamental freedoms kauti kodzero dzevanhu muAmerica. Saka tinoona kuti iyi nyaya inokwanisa kudzidzwa nedzimwe nyika kuti nyaya yekuvhota iyi nyaya yakakosha and nyaya yekuprotekta zvekare mainstitutions anova ariwo ari kugadzirira kana kuti anova achikonzeresa kuti paite maelections iyi nyaya inokwanisa kuti mainstitutions zvekare ekuZimbabwe ave akasimba. Iko zvinoti nezek iriko kuZimbabwe iri kupomerawo nyaya dzakawanda wanda izvinhu zvinokwanisa kuve zvichigadzidzika kana iyo zek zvakare ikapuwa masimba ayo ari independent ikarega vachiita basa rayo zvisina kupindurwa kwemapoliticians.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura naMarvelous Mkanganya uye weStudio 7 vari kuDallas, Texas muno muAmerica. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vemauto mugungano renyika dzekumavirira kweAfrica reEconomic Community of West African States kana kuti ECOWAS vari kuita nhaurirano nhasi nezvekupidigurwa kwehurumende yeNiger. Chimwe chikwata cheECOWAS chiri kutarisirwawo kusvika muNiger nhasi kuti chitaure nevakabvuta masimba ava. Asi dzimwe nyika dzatotanga hurongwa hwekuburitsa zvizvarwa zvadzo munyika iyi sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Nyika dzaburitsa zvizvarwa zvadzo dzinosanganisira Portugal, Belgium, Ethiopia, Lebanon, Germany, Canada, India, Austria neUnited States of America. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tiri kutarisa urongwa hwesangano rezvizvarwa zveZimbabwe reCOSDA iro riri kuronga kuita mabiko ekupemberera kubudirira kwevana veZimbabwe vaive muzvikoro zvepamusoro kubva muna 2020 kusvika mugore rino ra2023. Sangano iri rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri matunhu anoti Maryland, Virginia neWest Virginia. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri nevamwe vanotungamira sangano iri vaJona Masia.
Urongwa uhu ndehwekuti tipemberere vana vedu veZimbabwe vakabuda nefundo dzavo zvakanaka. Uyewo tine chimwe chinangwa chekuti tiite musangano wetinotiwo Zimbabwe Diaspora Business Symposium. Kuti taure nenyaya yekuti mikana yakamira sei kuZimbabwe kana pane vanoda kuita zvemabhizinesi kana kupinda mumabhizinesi akasiyana-siyana.
Zve zvingatarisirwa kuwanikwa nevachauya kugungano renyu kana kumhemberero idzi vamasiya.
Vachabudira kuuya kugungano iri vachaona kupembererwa kwevanhu vedu vana vedu veZimbabwe vakagraduate vari muno muAmerica. Vachavawo nhengo dzinoteerera uye nekubvunza mibvunzo. Pachaitwa presentation na ambassador netimu yavo vachibvunza kuti zvinoita sei kuti tiite mabhizimusi kuZimbabwe, zvii zvibingamupini zvinosanganiswa nazvo. Uyewo pachange paine band remarimba rinonzi Polyphone Marimba Band riri kubva kuNew Mexico uko vari kutenderera vachiridza muno muAmerica. Saka isakati aiwa uyai mumbotiridzirawo sezvo munoridza mimhanzi yedu yekuZimbabwe. Pachangewo paine vanotengesa chibage chedu, tine varimi vari munomu vachange vachitengesa chibage chakangoita sese kumusha chiya. Uyewo pane vamwe vanenge vachitengesa tumwe twavanobva natwo kumusha, vana maputi mazowe nezvimwe zvakadaro. Saka aiwa pachange pachifariwa chaizvo.
Mataura nyaya yekuti muri kuda kunge muchipembera nevana vakabudirira mubvunzo dzavo kana muzvidzidzo zvavo, muchange muchivadzivisa sei kana munovasarudza sei vachauya kumhemberero idzi?
Tichazivisa vanhu vakagraduata kupfurikidza nema WhatsApp groups ari mucommunity yedu ino yeDMV. Asi tinenge tichikumbira kuti vanenge vakagraduata vanotitumira email kuemail yedu yecosda inoti cosda@cosda.org. Saka hazvinhu zvinenge zvakarongeka, tichatotumira shoko racho kucommunity.
Tiri kuona kuti mabiko ekupemberera vakabudirira muzvidzidzo zvavo pangatarisirwa mibayiro here apa vamasiya?
Hungu tine mibayiro yatichapa inenge iri yakatenderanwa nechikwata cheCosda inoitawo kuti vakagraduata vange vachinyemwerera. So tichange tichitozotaura futi zvine community yedu kuti kana pane vanonzwa kuda kuti vapemberere magraduates aya, vatibate, tibatsirane pamwe chete kufarira zvakanaka zvaitwa nevamwe vedu vemucommunity. Asi hungu ya tinenge tine mibayiro yatichapa vana veZimbabwe vakaita zvinodadisa izvo.
Ivo vanenge vachiuya kugungano renyu vanotarisirwa here kunge vaine zvavanobhadhara kuti vange varipo paurongwa uhu?
Hungu patinenge takaungana tinokurudzira vaenzi vedu vanouya kuti vatipewo dzimari pavanokwanisa napo. Hatina yedu patinoti tipei yakati, pavanokwanisa napo, nekuti isusu sangano redu rinobatsira vana vari kuZimbabwe. Tiri kuita maprojects tiri kuita emvura nekubatsirawo kuti zvikoro zvirinovhetwe. Saka tine maprojects atiri kuita anoda mari.
Avo vanga vari sachigaro weCosda vaJona Masiya vachitaura vari parunare vari kuWest Virginia muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Iko zvino tochimbotarisa zvabuda munhau dzemitambo. Mutambo weNetball World Cup kuCape Town, South Africa, Zimbabwe yakunda Singapore 68-40, unova mutambo wekutanga wayakunda kumakundano aya. Kumitambo yeFIFA Women's World Cup kuNew Zealand neAustralia, South Africa yakunda Italy 3-2, ichibva yabudirira kuenderera mberi mumakundano aya. Kukuwo Sweden yabudirirawo kuenderera mberi mushure mekurova Argentina 2-0. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM cheDiaspora Forum tiri kuita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nezvesarudzo dzaswedera dziri kuitwa musi wa23 Nyamavhuvhu, tichibvunza kuti zviri kuenda kunovhota here kana kuti zviri kubatsirawo sei vari kumusha. Aiwa vateereri tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mamwe masangano akazvimirira oga anoti Zimbabwe haikwanise kuita sarudzo dzakachena nemamiriro akaita zvino. Bato reZANU PF ropomerwa mhosva ruporwa mosva yekuti kirinika yakawa kwa nemari yakabva ku Britain ishandiswe mukutsvaga rutsigiro ku Cowdrey Park muBulawayo. Tashuka kumagumo chirongwa chedu anokonika nemfaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC. Dr. Yamina Gibbs Tube munaudze isindebele.